Apo pasirose riri kucherechedza mazuva 16 ekupedza mhirizhonga pakati pevanhurume nevanhukadzi kana kuti 16 days of activism against gender-based violence, mumwe murume wechidiki wemuHarare vatafadzwa musandiranga. Vanoti vanhurume vasati vave kukwanisa kubuda pachena kana vachishungurudzwa mudzimba.
Mabarwa atakaita vanhurume hatishe nyaya dzinoitika kati nedzimba dzedu, nekuti paunonotaura unonoshorwa, uyezve unoita kunge une weakness ukataura nyaya dzekuitika mumba mako kuti mukadzi wangu ari kundirova. Uyezve unova kufunga kuti varume vanondishora kana kuti wandiri kudzai achapotera nerweseri kuenda kumukadzi wangu. Saka vazhinji varume vanozongopedzisira vakuita masitiresi.
Mudzimai wechidiki anodzidza pachikoro cheMidlands State University muzvare Marble Jamu vanotiwo madzimai anokonzeresawo mhirizhonga dzemudzimba asi hazviwanzotarisiswa.
Vanhurume vanoshungurudzwa, asi ukada kuzoona kazhinji, kushungurudzwa kwevanhurume kunenge kusina humbo semufananidzo wekuti ndogona kutuka munhurume. Chakadaro chakadaro zvatuma kuti iye azondirova. Iye hapana humbo wekuratidza kuti ndamushungurudza, asi pane humbo wekuti azondirova pangwedziso razvimba.
Mumwe mudzimai wechidiki anogara muHarare muzvare Tsitsi Mashavave vanoti upfumi hwenyika hwavanoti hauna kumira zvakanaka ndihwo huri kukonzeresa kuti mhirizhonga inoitwa nevechidiki iwedzerewo.
And also the financial situation, stress, depression, people who vanobuditsa ma outlets avo vamwe they are violent. Vanhu because of that depression and stress they start taking drugs. Vobuditsa that violent behavior.
Banga guru repasi rose reWorld Bank rakabudisa gwaro gore rino muna kubvumbi rairatidza kuti madzimai anosvika zvikamu 30 nezvigazvina kubva muzana 39.4% akambosangana nemhirizhonga muupenyu hwavo, kuchitiwo zvikamu 11 nezvigazvitanhatu kubva muzana 11.6% vasati vadarika makore 22 ekuberekwa vanonzi vakasangana nemhirizhonga ine chekuita nezvepabonde. Asi gurukota rezvenyaya dzemadzimai amai Monica Mutsvangwa vakaudza vatori venhau svondo rapera pakuparurwa pamutemo kwechirongwa che 16 days of activism against gender-based violence kuti dambudziko remhirizhonga dzemudzimba kunyanya muvanhurume vanosanganisira vechidiki riri kukura munyika.
We have also noted with concern a troubling increase in gender-based violence perpetuated by women against men.
Ichokwadi kuti madzimai anoshungurudzwa, asi tiri kuonawo kuti huwandu hwevarume vari kushungurudzwa mudzimba nemadzimai hwakwirawo. Kurudziro yangu ndeyekuti mhirizhonga ipere, zvisinei nekuti yakanangana nemunhukadzi kana kuti munhurume.
Wechidiki anoshanda nesangano reFemale Students Network Trust vanobet kuva mudiki vanoti madzimai nevasikana vanewo janha rekubata mukupedza mhirizhonga kunyanya inosangana nevanhurume.
Tsvagurudzo dziri kuitika varume vari kuonekwa kuti vari kunge vachishungurudzwawo. Saka sekutaurwa kwazvaitika kuvakadzi zvinofanira kungoitwa kuvarume. Naivo vanamai nevakadzi vachitaurawo nezvazvo vachitsigiranawo mukugara kwavo kuti varume vanofanira kunge vachitaura kana vachinge vashungurudzwa ende havafanirawo kushungurudzwa.
Muongorori wenyaya dzevechidiki uye vari muridzi wekambani yenhau yepadandemutande yesports booth vanobet Basi vanoti mapazi ehurumende kusanganisira anobata mapurisa anofanirwa kudzidziswawo kushanda nevanhu vanosangana nemhirizhonga mudzimba kwete kuvaita zviseko zvenyika.
Saka dambudziko riripo hombe ringori pakuti kwatinono mangara ndokunefira nyaya yacho yese, nokuti ndokwaunowanika uchinyara nokuti unowanika uchisekwa ndokwaunowanika uchityawo zvekare kuti vanhu vanozvitarisa kuti ofu rerume rizvishuwa rinoshungurudzwa nekamudzimai kechidiki.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi remapurisa panyaya iyi zvikuru hofisi inobata nyaya dzemhirizhonga mudzimba. Mhemberero dze 16 days of activism against gender-based violence dzinoitwa gore negore kubva musi wa 25 mbudzi kusvika musi wa 10 zvita pasi rose riine donzo rekukusha shoko rekupedza mhirizhonga mudzimba nemunharaunda. Kunyange Zimbabwe iine dambudziko remhirizhonga dzemudzimba inonzi iri nani kana ichienzaniswa nedzimwe nyika dzemudunhu reSADC dzinosanganisira South Africa, Democratic Republic of Congo neMozambique. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.